Properties.
I'm in love with you. Rudore dungaru sapera. My mwana no guda and funge mumwe. My love is for you. And it is kuchune tsekani. Bese kwando yenda ndo dadani. Baby, mukazi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe, kushikira pandino sofa. Mukazi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe, kushikira pandino sofa. I'm feeling like I'm addicted to you. Ndo kuda baby. Tangata ure sava no dase. Baby, I'm addicted to you. Loving you, mama. Da benge soy and embody me. Baby, mukazi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe, kushikira pandino sofa. Mukazi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe. Shigira pandi no sofa. Baby jam chose. Ndiwe maivivani. Andidi kukuche mezaiwe. Ndiwe maivivani. Nija mira mira kuita zwa unoda. Bachika nenzvimbo dza unoda. Kutotenda mai vako ndizvo zwa unoda. Baba vako ndoita zwa vanoda. Mukadzi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe. Kushikira pandino sofa. Mukadzi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe. Kushikira pandino sofa. I'm in love with you. Rudore dungaru sapera. My mwana ndo kuda andifunge mumwe. My love is for you. Andidi kuchune tsekani. Bese kwando yenda ndo dadani. Baby, mukazi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe. Kushikira pandino sofa. Mukazi wangu ndino kuda. Inzwa iwewe. Kushikira pandino sofa.
Why you went with me, mama?